gurukota rezvidzidzo yapamusoro Professor Jonathan Moyo vakati urongwa hwekuvaka Robert Gabriel Mugabe University hwange hwagara huripo nechakare, asi mudzimai wava Mugabe, amai Grace Mugabe, ndiwo ave kuvamhanyisa kuti chikoro ichi chichivakwa. Vakati chiteera basa guru rakaitwa navamugabe munyaya dzedzidzo, dare remakurukota rakaona zvakakodzera kuti hurumende ivabatsire kuvaka chikoro ichi, uye vachakurudzira zvimwe zvikoro zvepamusoro nemakambani kuti vabatsire mukuvakwa kweyunivhesiti iyi. University of Zimbabwe ndiyo ichabatsira kuvakwa kweRobert Mugabe University, iyo ichange ichiita zvescience, technology, engineering nemathematics kana kuti STEM, uyewo zvidzidzo zvayo zvichatangira pachinhano chemasters degree. Patove nemakomiti masera akatoumbwa kutungamira mabasa ekuvakwa kwechikoro chepamusorosoro ichi. Mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yepamusoro Dr. Godfrey Gandawa vanotsanangura kuti hurumende yaona zvakakosha sei kutsigira Robert Mugabe University.
Cabinet yakwanisa iyo kuapprova kuti wane $800 million ichatanga kushandiswa kuvaka university iyi. Mari iyi yaiswa nehurumende segrant. Then cabinet yaapprova zvakare $200 million pamusoro yatinoti endowment fund. Endowment fund iyi imari inoiswa kuti tatarisa kuti zvii zvinoda kurisechwa, kuti kutsvagurudzwa research ndezvipi. So $200 iyi ndo zvainenge ichishanda kuti ipinde muresearch dzakawanda, kuti maresearcha edu vawane mari yekutanga kuresearcha maproblems anenge achiitika munyika nekugadzirisa kuti zvilide pakuburitsa maproducts.
Dr. Gandawa vanoti Robert Mugabe University ichange yakakosha chose, uyewo ichabatsira zvikuru mukudzidzisa vanhu vachabatsira kupedza matambudziko akatarisana nenyika.
Haizi vanhu vanenge abva kumazvikoro, inotora vanhu vanenge vabva kune mamwe mayunivhesiti kureva kuti inenge ichiita zvidzidzo zvepostgraduate, mamasters, maphd neresearch. Research idzi dzinoburikidzira nezvinhu zvatinoita muno munyika kuti tigadzire masolutions emaproblems anowanikwa muno munyika. Kureva kuti research idzi dzinenge dziri research dzemhando yepamusoro.
Asi mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vashora dare remakurukota nedanho rekutsigira kuvakwa kweyunivhesiti yavamugabe iyi, vachiti hurumende inofanira kutsigira mayunivhesiti ayo kwete vamwe vanhu vari kukonzera kutambura kweveruzhinji munyika. Munyori mukurumusaro weravadzidzi vezvikoro zvepamusoro reZimbabwe National Students Union Makomborera Haruzivishe audzawo Studio 7 kuti kuvakwa kweyunivhesiti kumazowe navamugabe nemhuri yavo hakunei nekuti veruzhinji vawane dzidzo yepamusoro asi kuda kuvandudza bhizinisi ravo mudunhu iri. Vanotiwo kana chikoro chakavakwa naamai Mugabe kumazowe chinonzi ndechenherera chinodhura kudarika zvikoro zvakawanda munyika. Vana vanodzidza pachikoro ichi vanobhadhara mari inodarika madhora zviri zviviri pakotoro, iyo inove mari yakawanda kudarika inobhadharwa nevadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvizhinji munyika.
Takutarisa isusu yunivhesiti hainei nekubatsirira iyo vadzidzi vemuno muzimbabwe kana kuti dzidzo yedu muno muzimbabwe, nokuti mayunivhesiti agara anitoriko, agara hatorina mari. Hurumende kuti yabudisa 1 billion yekuti yunivhesiti ivakwe hazvina ipundudzo, hazvina njere kana chaisa kuti mayunivhesiti aredhi vagara vanotori nezvikwereti zvinosvika 100 million. Zvinhu zvavari kuratidza kuti vasika nehanya yekuda kubhadhara.
Muteredzeri wasachigaro wecrisis muZimbabwe Coalition vaGeorge Makoni vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nemhuri yekwamugabe ndezvekuramba ichivandudza bhizinisi rayo kwete kubatsira veruzhinji.
Tinoona kuti mazoe vada kuiita nzvimbo yavo, tichitarisa kuti kune purazi ravo riya Alpha and Omega, totarisa futi kune chikoro chemudzimai wacho. Saka ndiriona sekuti inyaya yekuti vari kuzvipa masimba nembiri, asi hazvina chinombofadza vanhu vazhinji. Uye cabinet chavaitira izvozvo kutsvaga kumufadza nekuti ndo zvinoita kuti varambe vari pazvigaro zvavainavo.
VaHaruzivishe vanoti havasi kushamiswa nokuti vamugabe nemhuri yavo vari kunovaka yunivhesiti kumazowe, vachiti vanofunga kuti ichi ndicho chikonzero amai Mugabe vari kutandarisa vanhu mumapurazi ari mudunhu iri akaita seArnold nemanzou.
Izvi zvinoratidza nhafu hunzire uye nekusasvoda kuba kuri kuitwa nemhuri yekwamugabe. Iyi tikatarisa mai Mugabe, Grace Mugabe, akadzinga vanhu kuArnold Farm ikoko kumazowe mwedzi mishomashoma yapfuura, and also masiku mashomashoma apfuura akatora mazowe demo akaritira varake. Iko zvinova kuti avada kuisa kuti Mugabe University ikoko yari kuti ichaiswa $1 billion.
Asi mumwe murairidzi wepaGreat Zimbabwe University paJoel Mukusha varumbidza danho rekuvakwa kweyunivhesiti yeRobert Mugabe vachiti izvi zvingadai zvakaitwa kare. Vati nyika zhinji muAfrica dzine mayunivhesiti yakaita sei iri kuda kuvakwa. Vatiwo zvidzidzo zvichange zvichipiwa neyunivhesiti iyi zvakakosha kubudiriro yenyika. Migwagwa yakawanda mumadhorobha yakatumidzwa zita ravaMugabe, uye vaMugabe ndivo mukuru wemayunivhesiti ese ehurumende munyika. Vechidiki mubato ravaMugabe reZANUPF vari kudawo kuti nhandare yendege yeHarare International Airport ishandurwe zita kuti inzi Robert Mugabe International Airport. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.